manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosakana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 20, 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zuru nezuru zvevanhu zvaungana pamusangano webato rinopikisa Residents Coalition for Change kuBulawayo. Hurumende yotuka vaongorori vesarudzo vayakakoka ichiti haina chekuvanza. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura kuzviuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium nhasi vachamisa vati mwaka uno bato ravo ari.
Mutungamiri webato rinopikisa RCCC vaNelson Chamisa vati bato ravo riri kukunda kunyangwe ZANU PF iri kuedza kuda kubirira musarudzo dziri kuuya. Asi vati vari kutarisira kuti rwendo rwuno ZANU PF yanyangira yaona. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuzviuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium nhasi vachamisa vati mwaka uno bato ravo harisi kuzobvuma kubirwa sarudzo sezvakaitika musarudzo dza 2018 apo pavanoti vakakunda ZANU PF asi vakabirirwa.
ZANU PF vari kugadzira kubira unozviziva kuti mabudo mazhinji haana kana magara anobata kana haari neasani kaida kukoa saka tiri kuona hati mabudo achirwerwa rute kuti akohwe maasina kurima kuzozvitende naizvozvo. Gorendo tine baza asine kuitira kuti kana budo rauya tori zvirunda zviri dzokere misapa ndozvatiogadzira marisi.
Vaenderera mberi vachiti kana bato ravo rikapinda muutongi richagadzirisa nyaya yekupondwa kwakaitwa zvizvarwa zvemumidlands nematevereland nemauto emuno kumakore ekuma 1980s chiitiko chinozivikanwa nevakawanda nekunzi gukura hundi.
Nyaya yegukura hundi tauvachanidza nyika tichakura maronda
Vachamisa vavimbisawo kushandura chimiro cheguta reBulawayo pamwe chete nematunhu ese ematevereland vachiti ava nenguva yakareba achisara kumashure segotsi. Vati Bulawayo inofanira kudzoka kuita nzvimbo inoita maindastiri makuru munyika uyezve zvido zvemushakabhu vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo zvekuti vanhu vemuZimbabwe vabatane kuti nyika ienderere mberi vachazvizadzisa. Asi vaFarai Marapira vakafanobata chigaro chemukuru wechikamu chezvekuburitswa kumashoko muZANU PF varamba kuti bato ravo riri kuda kubirira musarudzo dziri kuuya.
Muna 2018 vachamisa vakati ZANU PF inoda kuriga. Vakati hazvifi zvabvira tichavabata kuti vanoriga sei. Vana veZimbabwe vakabuda vakavhota ZANU PF ikakunda. Vachamisa vakati ndaziva kuti zvaitika nepapi. Vanhu vava veZimbabwe vakati kumatare tichandoona. Vachamisa zvavakagona kungoita kuenda kumatare kundozviratidza kupata. Saka isu seZANU PF hatichavateedzeri nekuti tinovaziva kuti murevi wenhema nhema dzavareva pamberi penyika dzawandisa vakasavenganisa vana veZimbabwe havana chimwe chekutaura kunyika.
Vari kuda kuita kanzura weward 7 kumakokova muBulawayo vakamirira CCC amai Tandiwe Moyo vanga variwo kumusangano uyu vakurudzira ruzhinji kuti ruvhotere bato ravo musarudzo dzemusi wechitatu.
Votera advocate Nelson Chamisa for president. Vono votera bato reCCC. Macounsellors nama MPs reCCC. Kumena president wedu Nelson Chamisa. Takatarisira kuti baba Chamisa ndiye achatisisa kuZimbabwe.
Mashoko amai Moyo atsinirwa nemumwe wechidiki anga ari muWhite City Stadium vaThompson Shava avo vati vanonokerwa nekuti vachamisa vapinde panyanga.
maonero achiri kuita vachamisa vanotarisirwa kuti vange vachihwina nekuti ruzhinji rwezimbabwe rwasumuka sezvamunongoona vanhu vazhinji hapana ari kufara nechimiro chiri munyika hazvibvunzwi munhu mumwe nemumwe kunyange ukabvunza pwere kunyange ukabvunza vatana vanongotaura kuti chimiro chemunyika hachina kunaka saka zvandinga kutaurirai pari zvino vanhu vari kuzovhotera purezidendi Chamisa
asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaelton ziki vati mashoko avachamisa ekuti kana vakasabuda vari ivo vakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika havasi kuzobvuma kukundwa mashoko asina kunaka
hatidi mashoko anonziwo pachirungu ari inflammatory kuti kana ndisina kuhwina hazvibudi zvakanaka musarudzo hatisi kutarisira izvozvo yekuti munhu ngaaremekedze zvabuda musarudzo zvinova izvo zvichabuditswa nesangano rezimbabwe electoral commission
musangano uyu waona vachamisa vachigadzawo vadavid coltart kuti vagova meya weguta rebulawayo vakakunda musarudzo dzakanzura asi pamutemo makanzura ndiwo anovhotera meya uyu wanga uri musangano wekupedzisira webato reccc mumatunhu ematevereland nebulawayo uye vachamisa vari kutarisirwa kupeta kutsvaga rutsigiro rwesarudzo dziriko musi wechitatu chino mangwana kuharare ndakamirira studio 7 ndiri kubulawayo ndini tobias mudzingwa
apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye zvemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook page yevoa shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu
Hurumende yeZimbabwe iyo yakakoka vaongorori vesarudzo kubva kunyika dzakawanda pasi rose yave kushora zvakanyanya vamwe vacho ichiti vave kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti vamwe vaongorori ava hafaniri kuda kuita zvavari kuita zvavanoti ndezvekuda kudzidzisa Zimbabwe nezveutongi wejekerere. Vamunangagwa vanoti Zimbabwe yakahwira rusununguko nekudaro inoziya zvekuita. Mutauriri wavo vaGeorge Charamba vari kushorawo masangano akaita seCarter Center inotungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter neEllen Sirleaf Johnson Center inotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeLiberia nevamwewo vaongorori vesarudzo vachiti vari kupindira mune zvematongerwo enyika uye vakaramba vachiita izvi vachadzingwa vaongorori kubva kuEU vari kushorwavo asi ivo vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti varongozorwa mafuta enguruve yavasina kudya mamwe masangano akazvimirira akawanda nevatori venhau vari kurambidzwawo nehurumende kupinda munyika kuti vaongorore sarudzo idzi muguziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masiem
ya mashoko yaya kana kuti maaccusations yaya haana kunyatsomira zvakanaka nokuti anowandamaina process yedu zvekare yemaelections maelections aya tikusangana nawo in a few days maelections aka ari very important and anofanira kuva achionekwa achiencompassa kuona akakurespekta maonero maobserva akasiyana-siyana but kana zvasvika pakadai so zvekuti kuda hurumende kana kuti vanoshandira hurumende kana vakubudisa mashoko akadai so anenge asinawo zvekare umbo zvinhu zvinoitsa senge zvinoisa madhaka kuprocess yese yemaelections
asika hurumende iri kuti pane vamwe vari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika ichiti vanofanira kungoongorora kwete kuda kupindira vachiti vanodei pahuku yemweni
hongu maobservers zvaanofanira kuva achiita kuobserva and kana vaobservawo voburitsawo mashoko avo ekuzvaanenge vaonawo izvi zviri kunzi vari kunzi vari kuinterfiya zvunhu zvokuti nangwe kuri kutaurwa kwemashoko acho zvinhu zvokuti hazvisi nyatsokubudisa kuti interference yacho iri papi chaipo chaipo saka kana pane maissues akadai so nemaobservers zvine zvakanaka kuti at least wo maobservers acho asaone kana kuti kusvorwa kana kukachamadzwa nemumashoko achibuda mumapepanhau but hurumende yacho kana iine atingati maissues mama observers ano wane protocol yokuti vadedze vataure nao and vaise gwara ravo kauti zvavanoba expecta from them but mamira akaita zvinhu iko zvino zvinongoita senge mashoko arungotaurwa anova iwo anozokanganisa yatingati credibility yama observers kunyanyanya vanenge vachibva kuma nyika dzakaita sana EU kana kuti vana Carter Center vekuku America nekuti iyo avo varikuuyawo vachingoongorora zvavakuongorora and hakuna kwavakarerekera saka izvi zvinogona zviri zvimwewo zvikutyawo vamwe vanhu vari muhurumende kana dzirimwe bato retingadi kuti uona vanhu vakada sevo vachipinda maelections edu kana vachiobserva maelections edu
totarisawo nyaya yekukosha kweivo vaongorori kubva kuEU kubva kuAmerica tichitarisa kudyidzana kwenyika dzemuEU neAmerica naiyo Zimbabwe sei zvakakosha kuti pave nekudyidzana kwakanaka apa
ya kwakakosha nokuti iyo Zimbabwe ndiyo yanga iri pamberi pekuda kuita yavanoti re-engagement ya nemasangano akaita sana EU uyezve nevenyaya dzemasanctions wanga akaiswa paZimbabwe nenyika dzakaita sana America saka kudedza maobservers wo anenge achibva kunyika iyi zvakakosha pakuti kana maobservers akauya akaobserve maelections and akaonawo maelections acho achifambawo zvakanaka zvinhu zvinopawo atingati credibility kumaelections emuZimbabwe but pakatanga kuita kana kuti mashoko ekupokana maelections acho asati ambototanga kudai so zvinhu zvinova zvinokanganisa re-engagement efforts anga achiitwawo nehurumende zvinongodzoserwawo nyika pa5 years dzata tichingorarama ii
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masie vachitaura vari parunare kutexas muno muamerica mutori wenhau ane mukurumbira zvikuru munyika Ian Rath uyo akashaya nemusi wechitatu aradzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest muHarare vatori venhau vakawanda nevamwe vanhu vaungana pakuradzikwa kwake mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutori wenhau uye vakambotungamira sangano revatori venhau remisa Zimbabwe varashwet mukundu
mashoko ekushaya paYan Rath nechitiko ichi akauya senzira yakashamisa vazhinji vanoshanda mune zvekufambiswa kwemashoko vatori venhau isu patikatanga kuita basa rekutora nhau iri Ian Rath aive mumwe wenyanzvi yainge atiwo nemakore achiita basa iri aita basa rake mukuperera kwese aive munhu aitaurika naye kuvadiki nevakuru vanova vatorerendu venhau aive munhu aive neunyanzvi mukutsanangura mamiriro anga akaita zvinhu munyika yeZimbabwe saka ndinoti kurasikirwa kukuru kwaitwa vatori venhau kurasikirwa kukuru kwaita nyika nekuti ndiye mumwe nevatori venhau vaive neunyanzvi vaive neunyoro uyezve neruzivo rwemafambiro aita nyika uyezve nekutsanangurira vanhu vangade kuziva kuti chii chiri kuitika muZimbabwe
tiri kuonawo vamwe vanenge vari kuchema-chemawo mazuva ano kuti matorerwo enhau emazuva ano ati siyanei nekare vachitarisa mabatirwo aitwa basa nana Ian Rath vana Jeff Nyarota nevamwe munowirirana here nemuonewe
ichokwadi kuti matorerwo enhau ati siyanei ati dzikirei tinoona vatori venhau vazhinji vachinhonga svosve nemuromo vachishaya chokudya vachishaya chokuchengetesa mhuri dzavo izvi zvaakukonzerawo uori hwaakuitika zvaakukonzera kuti vatori venhau vamhanye kwose kwose vachiedza kubatanidza kuti vangararame sei saka vatori venhau vari parumanadzombe pakuti mari dzavari kupiwa nemashandiro avari kuita aakukonzera kuti munhu aite mabasa akawanda aakukonzera kuti tive nevatori venhau vanove varimi kuve nevatori venhau vanenge vachibatsira vakuru vezvenyika vemakambani kuti vagadzirise zvimiro zvavo tine vatori venhau vaakupindwa mukutsvaga mari nenzira dzeukopokopo dzakaita sekupiwa choko mhomi nezvimwe zvakadaro tikuonawo zvakare kudzikira kweunyanzvi mukufambiswa kwemashoko saka tikatarisa mabatsirwo aitwa basa nana Ian Rath mabati waikuwa basa nana ajokina reta na treza mnube nevame kumashuro tunona utuja ita msiani
asika urumende irikuti irikuweza kuvandudza mitemo nezvimwe kuti vatorwe na uvange vachishanda vakasununguka munyika umu
zvingadaro hazvo kuti hurumende yasandura apo neapo pamusoro pemitemo ine chekuita nekushanda kwevatori venhau kana tinokufambiswa kwemashoko asi tikatarisa upfumi hwenyika tese tinowirirana kuti hwaondonga ende izvi zvaita kuti vanoshandirwa nevatori venhau vatadze kuvachengeta kana kuvabhadhara zvakanaka
mutori wenhau uye vakambotungamira sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau remisa zimbabwe varashwit mukundu vachitaura vari parunare muharare iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Nyanzvi munyaya dzezveutano nekuvheneka mitumbi yevanhu dzinonzi dziri kushanda kwemaawa anodarika gumi nemaviri pazuva kuedza kuvheneka mitumbi yevanhu vakatsva nemoto zvekusazivikanwa kuHawaii rinova rimwe dunhu reAmerica. Nyanzvi idzi dziri kuedza kuti dzizive kuti vakafa ava ndivanani kuitira kuti madota avo kana mabhonzo aendeswe kuhama dzavo kuti vakwanise kuigwa. Vanhu vanodarika zana vanonzi vakafa asi huwandu uhu hunogona kukwira zvakanyanya sezvo vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika nhumwa dzesangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS dziri kutungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeNigeria General Absalom Abubakar dzasangana nevakapidigura hurumende muNiger nhasi kuedza kugadzirisa kunetsana nekudzora mutungamiri wenyika akabviswa pachigaro nechisimba vaMohamed Bazoum asi mauto ari kutungamira aya ati achadzosera nyika kuutongi hweruzhinji mushure memakore matatu. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi tina
ini ndinoitwa Mzvare Falondunga ndinoshanda ndekuproject Vote 263 iyo organization inoshanda nevechidiki munyaya dzemaelections.
Mzvare Falon, mungatiudza kuti zvii zvamanga muchiita nguva dzose idzi kukurudzira vechidiki kuti vapindewo musarudzo idzi?
Isusu tange tichiita maprograms akasiyana-siyana kutraya kukurudzira vechidiki kunge vanga vachiparticipata mumaelections. Tange tichiita atinoita atinonzi masports tournament muchirungu kukurudzira vechidiki kunge vanga vachinoregista kuvhota uye nekuvhota through masports. Tange tichiitawo atinoti maclean up campaigns aya ataita nationwide muvhiki rapfuura atakaita kumat north mat south Chiredzi Masvingo pamwe chete neHarare kutraya kukurudzira vechidiki kunge vanga vachinovhota musi wa23 August. Tanga tichiita zvakare aya tinoti madoor to door voter mobilization atinenge tichikurudzira vechidiki through maflyer distribution. Maflyers aya anenge akanyorwa information inenge ichiratidza polling anenge ari mapolling station based flyers ekuti kana tiri kuHarare ukukwadzana polling station yenyu iri pakati mukunovhota musi wakati nemusi wakati.
Zvirongwa izvi zvanga zvichitambirwa sei nevechidiki?
Vechidiki vanga vari kufarira zvingaiti nezvirongwa zvakadai cause dzekiyenge isinganatoita basa rayo nemazvo mukutraya kuudza vanhu maerano nezwe ma elections. Saka waka wanda waka nina kinyana kumaruwa wengi wa story na information yezwe kuti kune ma elections mswa 23 August. Saka waka wanda wengi wa chifara shukuru ni ma programs wenge tishita se project vote. Wengi wa chishitambira sikaiti nima wakumawiri. Kwa waka wanda wa wakuziwa nao kuti mswa 23 August warukuno vota.
Imi mune batura mno shanda na roe re kana kuti mnenge mchungota ora neve chidiki chero kubatura vati
isusu atina batura tino shanda na roe tino shanda neve chidiki wese pachuri ngutineoti we are non-partisan we are non-political atina batu rekuti tino shanda na roe tino shanda neve chidiki wese weza wari ku MDC weza wari ZANPF weza wari CCC as long wari we chidiki kuzidonzo rili ndiro kuzira vechidiki vese kuti vange vachinge vachiparticipate munyaya dzemaelections nge vachitora zvigaro zvese nekunge vachinovhota nekusarudza vatungamiriri vanenge vachidiro kuti vatungamiriri in the next 5 years. Saka atina batu rekuti itosana nebato iri tiri non-partisan.
Sei zvakakosha kuti vechidiki vavhoterwe kana kuvhotawo musarudzo?
Zvakakosha zvisingaite kuti vechidiki vanga vachivhota uye nekuvhoterwa musarudzo nekuti muZimbabwe vechidiki ndo vane yatinoti pachirungu the majority in terms of the population was 67.8% of the population. Saka zvakakosha zvisingaite kuti vechidiki vanga vachivhoterwa musarudzo vanga vachinge vari involved in decision making processes also kunge vanga vachinovhota vasarudzi vatungamiriri avo vanenge vachizo deliver zvavanenge vapromisa during the campaigning period.
Asi munoona vechidiki vachibuda here neuwandu hwavo nekuti tiri kunzwa kuti vamwe vanenge vari kuzengurira vachiti nyangwe kuvhota kana kusavhota zvakangofanana?
Saizvezvi semaonero rangu vakawanda vechidiki vari kubuda vachinovhota. Sekuziya kenyu vanhu vakawanda vati nekei nezviri kuitika muZimbabwe saka vakawanda vechidiki they are geared up for change. Then kwazoitawo avo vari kufamba vachiudza vechidiki kuti kuvhota hakuna zvakunobetsera, kuvhota is a waste of time. But vashoma shoma asi vechidiki vakawanda isu seproject vote saka abvira kushanda nevechidiki kubva 2020 and namba yevechidiki vakakurudzira kuvhota yakati one day zvishanika vachinovhota musi wa 23 August vakati one day vachabuda neuwandu hwavo.
Aiwa tinokutendai muzvare Falon nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda.
Avo vanga vari muzvare Falon Dunga vanoshanda nesangano reproject vote 263. Aiwa amawadiwa nambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisi yematambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatinzwei mubvunzo unobva kune mumwe wedu.
Mubvunzo wangu mukuru mukoma unoti sei vanhu vanhasi vechinamato zvikuru sei tongoti vechipostori taakuziva tsika dzedu dzaiitwa nevakuru vedu vekare dzekuti kana munhu afa anoitirwa manyaradzo ozovakirwa makuva. Vamwe vanotinokutaura vanoti zvinokonzerwa nekuti taakusiya tsika dzechivanhu kuti vanhu toita dzechinamato. Handizivi kuti Bhaibheri pane parinotsigira here kuti vanhu vasiye tsika idzodzo vachienda kutsika iyoyo kusairwa makuva ekugadzirira vafi vavo. Bhaibheri pane parinotsigira here kuti kana vakuru vedu vanenge vafa vachinamata vasaitirwa manyaradzo kana kuzovakirwa kwemakuva?
Kutibetsera nemubvunzo uyu nhasi tina Reverend Fortunate Hove Cooper veConcerned Family Ministry kuCalifornia muno muAmerica. Woyo mubvunzo Reverend Hove.
Nyaya iripo ndeyokungoti kana tichingoti chivanhu chedu tironzwisisa here zvatinotaura kana kuti kungoti tinongotevera tsika dzemadzibaba edu pasina wakana anombomira achibvunza mbunzo kuti kosei tichiita zvatinoita zvakabvobva nokupi. Hapana anepfungwa idzodzo, asi tinetitsvaga kuti tichi itsika dzemadzibaba edu. Zvino chinoonetsa ndicho kuti vanhu vanofungira kuti vanhu vechechi vanovenga tsika, asi dzimwe tsika dzedu zhinji dzacho zvadzo dzemuZimbabwe dzakarunzirwa nemweya yeisimbori yemadzibaba edu akafa. Madzibaba edu akafa, Bhaibheri rinongotaura kuti vakafa havana zvavanoziva, neruvengo rwavo zvese nezvavari zvakatoparara navo. Uye kunonzi munhu wakafa agone kurumbidza Mwari. Vanzi kana waenda kushiori muna vamapisarema 15:17 inechinotaura kutotizvo munogorumbidza kana wadzika kushiori, hakuna kana wafa unenge watodzika haugoni kurumbidza Mwari. Saka kunzwisisa kuti Mwari vari kudza kutiudza kuti izvo isusu panotova nokutsauka kwatinako. Hanzi vakafa havagoni kurumbidza Mwari, hanzi kana vaya vanodzika kurunyararo. Ndiwo mapisarema 15:17 kuti udza zvokuti imi munozvinetsa vaya vari kurunyararo, kana zvokuti zvomunotsvaga muchitovadzora ishungu dzenyu. Idai vabereki vachiri vapenyu, idai hama dzichadika. Imi makamboona kuti tinonopfugama zveshuwa tichinamata. Uchinzwa kuti vanhu vachiridza ngoma kunonzizvo ndouraiwa nehama, siyana naye, muroi ihama. Tisu tinoimba zvakare zvinhu zvakadaro. Ende chiri chokwadi, tichamuka rini kuti mweya inotiudza kuti imi makarasika, munoda kunyebera kuti munhu makabatana mumhuri asi muchipondana muchitsondana mumhuri imomo. Ndotsika yakaita sei iyoyo? Hazvigumi ipapo. Dzimbo dzatinenge tichinyatsokuimba kudai dzechivanhu idzodzo dzinotiratidza kuti aiwa, toenda mukanoverenga vanyori vakasana Chigwedere nevamwe vanongobudisa indosha kuti jira racho rakatifukidza ndiro rudzi. Vanotaura kuti isusu tinopfugamira tinonamata njusu. Ende ichokwadi kuti tinonamata njusu muZimbabwe. Saka chivanhu chacho chatinotaura ndechepasi pemvura kachemunjuzu. Zvinotozoita isusu tinoita rudzikino rwedeliverance kuvanhu. Toona kuti nokuti njuzu inotonga Zimbabwe, inoroora vakadzi vanonzi mbonga. Mweya uyoyo ndiwo unodzika kumhuri nekumatunhu, mondoro dzichidarowo, madzishe kana achigadzwa achipinga pasi, chingozi chivanhu chivanhu. Motarisa kuti aiwa, mukanotarisa tsika dzacho idzodzo dzokuti kunoitwa kupinga pasi nezvechii zvese zvichiitirwa mvura, kupfugamira vamwari vomvura. Zvino Mwari une dambudziko nazvo izvozvo. Unotaura kuti hamufani kuva navamwe vamwari. Hazvina basa kuti tinoona zvakanaka sei, tsika dzedu dzinonzwisa tsitsi kuti dzakanobatanidzwa nezvezvinhu zvisina umwari. Mwari ndi Mwari, haana kufanana nesu. Kana tikaramba takaomesa musoro tichiti idzi ndidzo tsika dzedu, ndo maitiro edu, kungoomesa musoro kwatinoita kunongokuunza kuparara, ndo magumo enyaya yacho. Tsika dzamadzibaba edu, tsika dzamadzibaba edu kungoremekedza uchivaona. Kose muchiti kana maakuda zvokuremekedzwa sevabereki moti kwanzi kudza baba namai kutozvotaurwa nebhaibheri.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai mibvunzo yenyu yezvechitendero paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tombotarisa zvabuda mumakwikwi eFIFA Women's World Cup Football. Spain yakunda England 1-0 kuAustralia ichibva yasimudza mukombe uyu. MuPSL, Highlanders 1 Black Rhinos 0. Triangle 3 Manica Diamonds. Triangle 1 Manica Diamonds 3. Wange 3 Yada 1. Kochiti Dynamos 2 Shisham 0. Sezongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Zvuru nezvuru zvevanhu zvoungana pamusangano weTriple C kuBulawayo. Spain yosimudza mukombe weFIFA Women's World Cup. Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC City. Murave zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele.